National News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 11 2020. Makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare.
Notikalamadza ndechekuti hurumende iyi inenge ichiwedzera mari dzichitaurana nokuti isu hatidi inonzi unilateral paternalism kana oppressive generosity. Chatinoda kuyambira hurumende ndeyekuti mari dzinowedzerwa panhaurirano, kwete ngoti hurumende yepfume yakangofunga kuti tawedzera 20% kana tawedzera 40%.
Masangano evarayiridzi anobatana kuramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende nezuro. Mutori wenhau Hopo Chingono otarisira kupiwa mutongo pachikumbiro chake chekubviswa mari yechibatiso mangwana.
Tikutarisira kuti President Trump nemarepublican vari muhurumende kuti vachabvuma kuti President-elect Biden vakahwina.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe choshuvira kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatambidzane masimba zvine chiremera nemutungamiri achangosarudzwa vaJoe Biden. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafambula wayo nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu makumi maviri vakabatwa nechirwere ichi vachigara munyika, uye mamwe makumi maviri nevapfumbamwe vanhu vakadzoka kumusha vachibva kuSouth Africa. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru zvisere nemazana matanhatu negumi kana kuti 8610, uye vapora vave zviuru zvisere nemakumi mana kana kuti 8040. Zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevanomwe nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu, uye uwandu hwatazivisa uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mashanu neimwe nemazana mapfumbamwe ezviuru kana kuti vadarika 51,900,000, uye vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi masere nezviviri kana kuti 1,282,000. Masangano makuru anomirira varayiridzi anoti reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA, Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ abatana mukuramba kutambira mari yakawedzerwa varayiridzi nehurumende nezuro, achiti anoda kuenzaniswawo mari nedziri kutambiriswa mapurisa, mauto nemajerigad ayo akapuwa mari yakawanda mushure mekunge makurukota ehurumende ayambira kuti vakasapuwa mari vanogona kupandukira hurumende. Muna chikunguru hurumende yakapa mapurisa nemauto mari iri pakati pezviuru zvishanu nezvisere ichinzi ndeye COVID allowance asi ikapa vamwe vashandi vayo vehurumende vose mari inosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri emadhora chete. Asi vachitaura nebepa Nauri Herald, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba, vakati masangano anomirira vashandi anofanira kuramba achitaurirana nehurumende kusvika apuwa mari yavari kuda, kwete zvaari kuda kuita zvekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika nekutaura mari dziri kupiwa mauto nemapurisa. Nezuro, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende yainge yawedzera mari yevarairidzi kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana. Asi mutungamiri weZimta vaRichard Gundani uye mutungamiri weAtuz vaObet Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodududza pamari yavari kuda inosvika madhora mazana mashanu ekuAmerica pamwedzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe.
Tinonzwa kuti hurumende yawedzera ofa yayo kubva pa20% kusvika pa40% uye kuti kwawane imwe 10% risk allowance. Chinotikahlamadza ndechekuti hurumende iyi inenge ichiwedzera mari idzi ichitaura nani, nokuti isu hatidi inonzi unilateral paternalism kana oppressive generosity. Chatinoda kuyambira hurumende ndeyekuti mari dzinowedzera panhaurirano, kwete ngoti hurumende yefume yakangofunga kuti tawedzera 20% kana tawedzera 40%.
Zvii zvamungatambira kubva kuhurumende kuri kuti yaita hayo fungira moyo rwendo rwembo?
Chinokwanisa chete kuitwa nehurumende iri yega chikabvumiwa navarairidzi kuisa mari yavarairidzi payanga iri pa US 520 kusvika pa US 550. Izvozvo tinoona sekuti ndo zvinotendeseka navarairidzi kunyange pasina nhaurirano. Zvimwe zvese zvinoda kuti zviite zvichiburikidza nenhaurirano, kwete kuti hurumende ingorota ingomuka yakafunga kuti tabva pa20% tava pa40% uye mari iyoyo hatina mashuwa kuti inozouya sei.
Ko sei muchidaro?
Nokuti haina nhaurirano, imari yangotaurwa. Pazvichida kunyepedza kubata matarairidzi kumese kuti vadzokere kubasa.
Asika hurumende iri kuti iri kuzama Dr. Shaw kuti iwedzere vashandi mari iko zvino iri kuti yamboti one day pane yamakatanga kupiwa.
Kana even iyo 18,000 yacho tinoziva kuti vekumwe masivhu sevenzi vanenge vatova neyakawanda avo vanoita sevari muchiuto, mapurisa nekuma prison services. Saka hurumende ngairege kupedza nguva ichiramba ichingosangana ichitiudza kuti tawedzera 40% vasvikapo ipapo sei, uyezve vataurira nani. Hapana chinoitwa chematicha asipo chingazuva chematicha. Saka pachirungu tinotaura kuti nothing for teachers without teachers and anything for teachers without them is against them. Saka zvese izvi kungovaraidza nguva. Isu takaudza hurumende tikainyorera petition tikataura kuti toda nhaurirano dzinenge dziripo pakati pedu nevamiriri vehurumende zvikuru sei napurezidend wenyika vamunangako, ndokuti tipedze matambudziko arimo muzvikoro.
Mutungamiri weptuz Dr. Takavafira Joe vachitaura vari parunare kumasvingo. Mutongi wedare amai Marewana Zogofa vanoti vachapa mutongo wavo mangwana pachikumbiro chahopo chingono chekuti apuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake. Asi mutongo uyu wanga uchifanira kupiwa nhasi sekutaura kwaamai Gofa neZuro. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Amai Gofa ratora mashoko aya mushure mekunzwa zvataurwa naChingono nhasi mudare. Achitaura mudare, Chingono ati kunyora kwaakaita kuti zvainge zvaitwa nebazi reNational Prosecuting Authority kuti rakanga ratora danho rekusapikisa chikumbiro chaizoitwa mudare nemutungamiriri weZimbabwe Miners Federation avo vakambomeswa basa muzvare Henrietta Rushwaya, hakuna chakwaivhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare sezvo nyaya iyi yakanga isati yaunzwa mudare. Chingono ati zvaakaita ndizvo zvinota mutarisiro wekuitwa nevatori venhau kana vachifungidzira kuti zvinhu hazvisi kufambiswa zvakanaka mapazi ehurumende zvikuru sei kana paine humbo sezvakaitika panyaya yamuzvare rushwaya Chingono ati akanyora zvaakanyora patwitter mushure mekunge aona kuti chatore chijairiro chehurumende kusapikisa zvikumbiro zvokubhadhara mari yechibatiso kuvanhu vanenge vakatarisana nenyaya hombe vakapa semuenzaniso nyaya yevaimba vagurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo neyamuzvare rushwaya achiti izvo zvinoratidza kuti pane uori hunenge huchiitika Chingono audza Dare kuti haana chikonzero chekutiza kutongwa panyaya kana akapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso achiti mhosva iyi idiki zvikuru kana ichienzaniswa neimwe yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire iyo yaakatarisira kutanga kutongwa musi wazvita 7 Chingono ataura izvi mushure mekunge muchuchisi panyaya iyi valancelot mutsokoti vaudza Dare kuti Chingono anogona kutizira kune dzimwe nyika uye munhu anogara achipara mhosva achishandisa dande mutande rake retwitter asi Chingono ati munhu ane midziyo inokosha zvokuti haangatize kutongwa uye ati hasati ambobatwa nemhosva mungave muzimbabwe kana kunze kwenyika zvokuti anganzi nemuchuchisi ihoromori Chingono ati zvataurwa nemuchuchisi izvi kumutuka kuri pachena gweta rake amai Beatrice Mutetwa vaudzawo Dare kuti hapana humbo hwasvitswa nemuchuchisi wenyaya iyi pamwe nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi hunoratidza kuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa kunyange hazvo Dare rakatora mutongo nezuro wekuti pane fungidziro yekuti Chingono akapara mhosva yaari kupomerwa iyi asi vamutsokoti varamba vakatsika madziro vachiti zvakatorwa nemutongi nezuro pachikumbiro chachingono chekuti asaiswe paremand humbo hwakakwana hunoita kuti Chingono asakodzere kupiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso rimwe remagweta achingono vagift mutisi vaudza studio 7 kuti vapedza kusvitsa chikumbiro chachingono
nhasi tapedzisa chikumbiro chedu chebel mushure mekunge state yati yapedza sekusamena mutikitivha so tadeedza hopo akaenda pawitness stand akataurawo zvaamimba kuti zvinoita kuti nyaya yake ave munhu akakodzera kupiwa bel saka mutongi ati nhasi haana kukwanisa kupedza kugadzira mutongo wake saka toona mangwana nati
mune imwewo nyaya yanga iri mumatare magweta ari kumirira muzvare rushwaya nevamwe vavo vana vanosanganisira vasori vaviri apedzawo kusvitsa chikumbiro chekuti vasungwa ava vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso mutongi wedare panyaya iyi vangoni nduna vati vachatora mutongo wavo nemuvhuro pachikumbiro ichi vachiti zvakasvitswa kudare nemagweta evasungwa pamwe nevachuchisi zvakawandisa zvokuti zvinoda nguva yakareba kuti vature mutongo wavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
vachangosarudzwa semutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekutambidzana masimba kunyange hazvo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nevakuru vakuru muhurumende yavo vasiri kutambira kukunda kwavaBiden gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vakaudza vatori venhau nezuro kuti pachava nekutambidzana kwemasimba kwakanaka kweurongwa hwetemu yechipiri yavaTrump vaPompeo vakataura mashoko aya vari pamuzinda wavo weState Department muWashington DC asi vakazoramba kubuda pachena paFox News kuti vairevesa here kana kuti kwete vaBiden vanoti havasi kunetsekana zvakanyanya nenyaya yekuti vaTrump havasi kutambira kukundwa kwavo asi kuti maitiro avaTrump aya anoshorisa zvikuru America vaBiden vakati izvo hazvipe chimiro chakanaka kunhoroondo yavaTrump semutungamiri wenyika vakataura mashoko aya vari kumuzinda wavo mudunhu reDelaware uko kuri kushandira chikwata chavo chekutambidzana masimba vaBiden vari kutarisirwa kudoma vamwe vanhu vachange vari muhurumende yavo mwedzi uno usati wapera kusvika pari zvino vaTrump vakuidza nyaya dzakati wandei kumatare matunhu akawanda vachiramba kutambira kukunda kwavaBiden kunyange hazvo magwaro ari mumatare achinzi haana humbowo hwakadzama unoratidza kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka vaTrump vanonzi vari kurambidzawo hurumende yavo kuti ishande nechikwata chavaBiden chekutambidzana masimba Bazi General Services Administration rakaramba kutambira kukunda kwa Biden izvo zviri kupa kuti chikwata chava Biden chisawane maofisi ehurumende kushandisa tsamba mbozha dzehurumende pakuita basa racho pamwe nekusapiwa mari inosvika mamirioni gumi emadhora. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica amai mwahungwe vanoti shuviro yavo ndeyekuti vaTrump vasiye matomo murunyararo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Tikutarisira kuti President Trump nemaRepublican vari muhurumende kuti vachabvuma kuti President-elect Biden vakahwina.
Imi munoona sei pari zvino zviri kuitika?
Ezvinezvi zviri kunyanyondipa tariro kusitakura kukuita vapresident-elect Biden. Havasi kuita kuti vanhu vanyanyofunduka. And also kungoona kuti masystem emuAmerica akasimba saka ndikungoona kuti ndofunga zvichamira zvakanaka.
Imi sechizvarwa cheZimbabwe munoona kunge Zimbabwe ingadzidzei pane kuvhota kwamakaita imo muno?
Ndinofunga Zimbabwe ingadzidze kuti vanhu vanobvumidzwa kuvhota zvavanoda nekupa vanhu access kuti vanokwanisa kuvhota kuti zviite easy kuti vanhu vavhote nekungove nepeace panguva yekuvhota ipapo kuti vanhu vanobvumidzwa kunovhotera munhu wavanoda.
Tinoona kuti imo muno mune mapato akasiyana maRepublican nemaDemocrats uyezve vanhu vanogarisana munharaunda pedo nepedo. Kana sarudzo dzichinge dzapera muri kugara sei nevamwe vangadai vakavhota zvakasiyana nemi?
Takagarisana mushe isu totoziva kuti pane vamwe vakavhota zvakasiyana nesu. Takagarisana mushe muraini medu munomu nezuro ndakasangana nemukadzi wepanext door apa and tinofungwa takavhota zvakasiyana pandaitoona kuti ari kutonetsikana nekuri kuenda nyika. Ana kunyanyotaura kuti akavhotera mbanchi asi akangoti ha andaugarisana mumwe wangu anaugarisikana nezvokuitika izvi nyika inoyi haiite zvinhu zvakadaro.
Zvii zvamungati zviri kunyanyonetsa vanhu pari zvino?
Nyika inoyi inozikana panyaya yekuti kana munhu anzi aluza wacho anobva acho invite awina kuti uya kuwhite house hurumende inowane kupinda yekutanga kupiwa access kune maresources kuti vatange kuhaya vanhu vavo. Pane 12 weeks idzodzo ndedzekutransitiona kuti government inowane yopinda. Saka ndozvezvaitaura kuti inini ndiri muRepublican because ndinoitira kuti chii mavalue and vanorespect a constitution but vandiri kuona izvi hazvizirizvo zvinoitika mupati yedu.
Semaonero enyu remangwana renyika yeAmerica rakamira sei?
Inini to be honest nika inini zviri kundityisa pangwa and I think the irrevulnerable is nation and nezvino ndaitaura nemurume wangu ndichiti zvinonetsa ndezvotsvana akawanda pa asiri mazviri vaive vasinganyanyoengeja kwavari hachisi chinhu chikuru zviri kuitika. Vanongoti hazvichaita zvichaita asi inini ndiri kuona kuti vanhu vakasanatsomuka pakunyanya ndichityisa nepekuti vakuru veRepublican vari kumira napina president. Handakushamiswa nezvekuitwa naPresident Trump. Zvakandishamisa ndezvekuitwa nepati yacho vakuru vekupati vari kumira naye. Ndopapo ndichityisa kuti handizivi zvakamira sei kumberi in general because even vakabuda pa panosiya doubt kune vanhu vanotera President Trump because vazhinji so mukatarisa mavhidhiyo nechii zvava kupota vari kutobhiliva kuti kwakadiwa. Saka unless President Trump akati hazvina kuiridzirwa vanhu vavo even akabuda muofisi acharamba achifunga zvakadaro.
Avo vanga vari amai mwahungwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vachitaura vari parunhare vari kuNevada naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations riri kuyambira kuti pasi rose rarohwa nenzara yemhando yepamusorosoro zvichikonzerwa nedambudziko reCOVID-19 iro ravhiringidza upfumi hwenyika pasi rose. Gwaro raburitswa nesangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program rakabatana nereInternational Organization for Migration rinoti kushayikwa zvakanyanya kwechikafu kuri kupa kuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu asiye misha yavo achinotsvaga zvekudya. Apo uwandu hwevanhu vatsva vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mwedzi wambudzi wadarika pavanhu miriyoni imwe chete muAmerica, vakuru vakuru vezveutano vari kuyambira kuti zvipatara zvemunyika iyi zvava kuremerwa nevarwere veCOVID-19. Vanorwira kodzero dzeutano vari kukurudzira kuti bazi rezveutano riwaniswe mari yakawanda pane mamwe mapazi ehurumende panoitwa urongwa wemari ichashandiswa gore rinouya. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera veMDC Alliance vati bazi rezveutano rinofanira kupuwa mari yakawanda kudarika mamwe mapazi ese sezvo utano hwakakosha zvakanyanya. Vamadzorera vati zviri pachena kuti nyika iri kukundikana kudzivirira nekurapa zvirwere zvakawanda nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano.
Tirikuona kuti ministry yedu yeutano iyi yaparara. Mapango ese akamisa ministry yehealth and child care aparara. Tosangana nenyaya yezvirwere chaizvo zviri munyika munomu. Zvirwere zvawandisa tiri kutaudza kuzvikontrora. Kubvira paya tinoti macommunicable disease anopiwa ana umwe neumwe ayaya. Tiri kukundikana cholera, typhoid, TB, malaria, HIV zviri kukurira nyika. Tinofanira kuisa mari yakawanda kuti tirwisa nezvirwere izvozvo kwete kungomirira madhona.
Mashoko awatsigirwawo nemukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike avo vati pahurukuro dziri kuitwa dzebudget ra2021 zvakakosha kuti nyika ikoshese mabasa ezveutano. Varusike vatiwo chirwere checovid-19 chakabudisa pachena kuti kana zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzeutano nyika inotambura kukunda zvirwere. Varusike vati panoda mari yakawanda kuti nyaya dzegakava pakati pevashandi nehurumende pamwe nezvekushandisa muzvipatara zvigadziriswe.
Kana mabasa ezveutano asina kumira zvakanaka munyika, zvinoita izvo kuti pakauya zvirwere zvakaita sana COVID-19 munova nekukurirwa kwakanyanya nekuda kwekuti mamiriro ezveutano munyika anenge asina kumira zvakanaka. Saka pari zvinezvi tiri kutarisa takatarisana nenhau yevashandi vezveutano. Tiri kuti dai hurumende yagadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo gore negore apo vashandi vezveutano vachiramwa mabasa nekuda kwekuti mari yavari kutambira inenge isingakwane.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi nekuronga mashandisiro emari uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti matambudziko ari munyaya dzeutano anogadzirika chete kana bazi rawaniswa mari yakakwana. Vachitambara vati Zimbabwe inofanirwa kuvavarirawo kuzadzikisa chibvumirano cheAbuja Declaration, icho chinosungira nyika dzemuAfrica kuti zvikamu 15 zvemari ichashanda munyika pagore zviende kunyaya dzezveutano.
Sekta muZimbabwe pari zvino ine matambudziko akawanda sanganisira kunyaya dzevashandi vasiri kugutsikana nemihoro yavari kuwana anosanganisira even mishonga chaiwo muzvipatara. Saka izvezvo zvinofanira kunge zvichigadziriswa kuderwa kwemari inopiwa Ministry of Health and Child Care. Kune inonzi budget declaration inotaurira kuti at least 15% yenational budget inofanira kunge ichiendeswa kuhealth. Senyika hatisati tambopfuura 15% kubva muna 2001 pakauya budget declaration agreement iyoyi. Saka zvakakosha kuti tiwedzere mari kuhealth sector.
Gore rino mari yakawanda yakapiwa bazi rezvedzidzo uye bazi rezveutano rakawana mabhiriyoni matanhatu nechidimbu emadhora emaRTGS, asi nguva zhinji vashandi vezveutano vanga vasingaendi kumabasa vachichema chema nemuhoro isingakwani pamwe nekusavapo kwezvekushandisa muzvipatara kusanganisira mishonga nemishina. Mumagwaro akabudiswa nebazi rezvemari re2021 budget strategy paper, nyaya dzeutano ndezvimwe zvakanzi zvichakosheswa mubhajeti regore rino. Urongwa hwekushandiswa kwemari yegore rinouya hunotarisira kuturwa muparamende mwedzi uno. Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano sezvo mutevedzeri wegurukota rebaziri vaJohn Mangwiro vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
One Hwandu wezvarwa zveZimbabwe zvinogara muguta reFrancis Town muBotswana huri kurwara nepfungwa hunonzi huri kuramba uchikwira zvakanyanya. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuongorora mamiriro echirwere cheCOVID-19 unoitwa svondo rega rega muFrancis Town, Botswana, senzira yakutsvaga nzira dzekudzivirira kupararira kwedenda rashura mare. Munyori wedoroba iri Valopa Mpule vaudza komiti iyi kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe 30 zvakavharirwa pachipatara cheJubilee mudoroba iri mushure mekuratidza kuti zvine zvirwere zvepfungwa.
The other thing that compounds the problem is whatever
tine zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurwara nepfungwa muno nokuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Inyaya inoda kutozewa kuti tione kuti vanhu ava vangabatsirwa sei.
Vapule vati vakuru vedhorobha iri vakatora danho rekuvharira vanhu ava pachipatara ichi sezvo vakange vogara vachingombembeya pakati pedhorobha, izvo zvingaita kuti COVID-19 pararire.
Chinhu chiri kuita kuti tivabvise mudhorobha inzira yekuti tidzivirire kupararira kweCOVID-19, nokuti vanhu ava vanongofamba famba, izvo zvingaita kuti chirwere ichi chipararire.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezveutano munyika iyi muzvare Dorin Mutsekwa vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zveZimbabwe 221 zviri kurwara nepfungwa, izvo zvakavharirwa paSabrana Psychiatric Hospital. Muzvare Mutsekwa vaenderera mberi vachiti uwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwakawedzera zvikuru kubva gore rakapera negore rino, uye vachiri kutsvaga kuti chikonzero chii. Asi nyanzvi munyadzi zvirwere zvepfungwa uye vari chiremba pachipatara chakazvimirira muFrancis Xavier Kingsley murefu vaudza Studio 7 kuti kufunga kwakanyanya kunokonzerawo zvakawanda zvinovhiringa pfungwa dzemunhu.
Vamwe vanenge vachifungisisa zvakanyanyisisa vachiafektwa neupenyu hwavo, vachizvibvunza mibvunzo imwe yekuti mwiri haukwanisi kuti ukope nazvo.
Vamurefu vati kuuya kwechirwere cheCOVID-19 kwakawedzera kukanganisika kwepfungwa dzevazhinji sezvo ruzhinji muBotswana rwakasangana nematambudziko akawanda nokuda kwedenda iri.
COVID vachari yakatowedzera, vamwe yakatobva yavatovaisa paprezini manje wese, yekuti hauchamuvi kukuvasiya vanhu kumusha vano. Naikowo kune COVID hapana zvauri kukwanisa kuwana kuti uvatumire uri kuzvibvunza kuti vari kudyei.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoroka musoro mudhorobha reFrancis Town muzvare Emilia Muzondiwa vaudza Studio 7 kuti vanoumbo hwekuti uwandu huri kukura vachiti pane vaishanda naye akawirwa nedambudziko rakadai masvondo 3 apfuura. Kuburikidza nerubatsiro kubva kusangano reWorld Health Organization, bazi rezveutano rakaparura chirongwa cheMental Health Strategy gore rapera senzira yekukurumidzira kuonekwa kwekukanganisika kwepfungwa dzemunhu kuitira kuti arapwe nekukurumidza. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika uye sarudzo dzakaitwa muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. masangano evarairidzi anobatana achiramba kutambira mari yakawedzerwa nehurumende nezuro. Mutori wenhau Hope Chingono otarisira kupiwa mutongo pachikumbiro chake chekubviswa mari yechibatiso mangwana. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe choshuvira kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatambidzane masimba zvine chiremerera nemutungamiri achangosarudzwa vaJoe Biden. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dze isindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitovo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ngela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 11 lwezi 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
usoqale ukubulala abantu khona apha kobulawayo. Siyacela njalo ukuthi sixwayise ukuthi hayi liziphathe bantu kade sisengozini umkhuhlane lo somemetheka wesibili njalo kade siubulala kakhulu ukwedlula ubuya ngalesikhathi sikaMatshi.
I-coronavirus isibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo kulandela ukufa kweyedwa kulelo dolobho izolo.
Kuyasimangalisa kakhulu kodwa njalo kufinde kungasimangalisi ngoba uPresident Donald Trump ubevele etshengisa ukuthi uwuntando kayiphikiswa. Kuveza ukuthi ilizwe leAmerica lalo lilabo ontando kayiphikiswa.
Umongameli Donald Trump Wele Melika, izolo uxotshe umphathi ntambo wakhe wezomvikela umnumzana Mike Esper, lenye inkokheli yezomvikela ebikwa ibingavumelani laye ukuthi wagcilwa ukhetho. Ikholeji leWitwatersrand eyunivesithi laseSouth Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. I-coronavirus sibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa edolobheni lakobulawayo kulandela ukufa koyedwa kulelo dolobho izolo. Lokhu sokukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane eZimbabwe jikelele lokhu laqhamukayo kumakhulu edlula amabili lengxenye 255 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amahlanu lanye 51.6 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1.3 million elemelika yilo elilokhe likhokhela kunani labantu abatholakala beligciwane leli lababulawa yilo. Kunje sebeyizigidi ezedlula ezilishumi asebefunyenwe belalo labulala inkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 239,732. EZimbabwe khona inani labantu asebebanjwe bele COVID-19 lababulawa yilo ikakhulu edolobheni lakobulawayo liyaliqansa ukwedlula kwamanye amadolobho elizweni lonke. Osokulethe ukukhathazeka phakathi kwezakhamizi zaleli dolobho lengcwethi zezempilakahle ikakhulu kathesi izikolo sezivuliwe. Bonastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
I-COVID-19 isibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele kodwa eZimbabwe lomkhuhlane ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kwakobulawayo lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga layizolo kobulawayo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 256 abahlolwe batholakala bele-COVID-19. Leli gciwane selibulele abangamashumi amabili amabili kuleli dolobho kusukela mhla zilichumi ngomfumfu kusiya fika izolo uma siqathanisa leHarare ngesikhathi esifanayo abantu abangamachumi amahlanu lasifica mnemunye 59 bahlolwe bafumana belegciwane leCovid-19 kodwa akula muntu osethe walahlekelwa ngumphefumulo izakhamizi zakobulawayo zikhathazekile kakhulu ngenani labantu abahlaselwa yiCovid-19 lababulawa yilo umkhuhlane loba nje abezempila kahle bengatsho isizathu esibambekayo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mqondisi Moyo uthi wesabela abantwana ezikolo
njengabazali siyesabela ukuthi iCovid izamemetheka kakhulu ezikolweni sibili ngoba abantwana laba abancane abase primary vele ukuthi sithi bazayimaintain social distance lokugqoka ama mask ifana lokudlala asazi ukuthi kuzozala nkomoni sibili siyesabela ukuthi iCovid kungenzeka imemetheke ngamandla sesikhangela ukuthi ezinye izikolo vele lama sanitizer onalawo kawakho
unkosikazi Nkosinesi Sandlovu uvumelane lomoyo ethi bahlalele evalweni ngoba akulamanzi ezikolo
ezikolo lapha yikho lapho kuzaqala khona ukuthi iCovid imemetheke iphume ezikolo ibuye ezindlini ngoba siyananzelela ukuthi abantwana kulemithetho ekhitshiwe ukuthi kumele kwenziwe akula ukuthi abantwana uzoyenza social distancing bahlala isikhathi eside bengabonani ukusocializa wangikhona sokukuningi babuthana bexoxa abanye badlula egedini bengachekwa itemperature abanye abasoze bageza izandla and futhi okunye sakunanzela ukuthi asiyo COVID kuphela akulamanzi especially ngapha kobulawa ezikolo esemalokithini akulamanzi lokho kuzagezwa njani izandla ezinye izikola zila ama-sanitizer
umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi lumkhuhlane usuqalile ukubulala abantu njalo usubulala ukudlula ngesikhathi uqala udokotela Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bazivikele ekubambeni lumkhuhlane
usuqalile ukubulala abantu khonapha kobulawayo siyacela njalo ukuthi sixwayise ukuthi hayi liziphathe abantu sengozini kusale lo sumemetheka wesibili njalo ngathi sibulala kakhulu okwedlula ukuba ubuya ngalesikhathi sikamatshi yikho liyacelwa ukuthi lingabe likhefuzela abantu eduze kwendi gqoka ama-face mask lihlanze izandla njalo lingahambi endaweni okuthi kuvalekile ezinjengokuthi lapho kuma-churchi kuma-wedding lalapha abantu akulahlwa khona abantu lihlangene libaningi kuma-funerals liyaxwayisa abantu bakithi
uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba angayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-World Health Organization, i-WHO, ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mibili 8610 asebetholakale belegciwane leli elizweni lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka abasile kulo umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba minwe mibili 8040 ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Donald Trump izolo ucotshe umphathintambo wezomvikela umnumzana Mike Esper lenye inkokeli yezomvikela elizweni lakhe ebikwa ibengavumelani laye ukuthi waxelibezelwa ukukhetho. Lokhu kwenzakala uTrump eqhubeka esithi ukhetho alugutshwanga ngokusemthethweni. Kodwa konke akuthi akuhambanga kakuhle kubikwa kungelasisindo lobufakazi bokuthi impumela yokhetho ifakwe eceleni. Inkokheli yebandla lakhe lama-Republicans iyamsekela kulokhu lanxa abanye bebikwa bengamsekeli kodwa bengaphumeli egcekeni. Ngomthetho weMelika kumele uTrump aqhubeke esesikhundleni lanxa enqunjiwe kuze kufike uzivandlela womnyaka ozayo kodwa umsebenzi wokuqhubela intambo zombuso konqobileyo ukukhetho kumele ube ngabe usuqalile sikhuluma nje. UChris Gander weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane umnumzana Sipho Senkosi Matshokumola Balule oyisiphathamandla sebandla le-EFF Zimbabwe ngalolu daba.
Thina njengebandla le-EFF Zimbabwe sithi ukhetho lwezombuso e-America okwakuqala njalo ngokugcweleyo sithi ukhetho lolu luphathelane lezizalwane ze-America. Okwesibili, i-America yilizwe elikhangelelwe ngamazwe amanengi ekukhokheleni kokubuswa kwabantu okungelacuku njalo okuyintando yabantu, kuhlonitshwa intando yabantu ekukhetheni ababusi babo. Lokhu esikubonayo okwenziwa nguPresident uDonald Trump wase-America kuyasimangalisa kakhulu, kodwa njalo kuphinde kungasimangalisi ngoba uPresident Donald Trump ubevele etshengisa ngaphambili ukuthi uwuntando kayiphikiswa. Lokhu njengoba sesikubona nje kwenzakala okwamanje kuveza ukuthi ilizwe le-America lalo lilabo ontando kayiphikiswa, lilabo labantu abangathanda ukuthi beqhage umbuso.
Sifundo bani esingafundwa iZimbabwe ukukhetho lona lolo olwedluleyo?
Thina njenge-EFF Zimbabwe sibona ukuthi iZimbabwe, ababusi beZimbabwe, ababusi bethu lathi thina esikwezombangazwe, kumele sifunde ukuthi ilizwe lelizwe kumele lilungise indaba zalo ngokukhulumisana, ababusi behlale phansi bakhulumisane nxa kulokuxabana, kulokuhitshana ngempumela yokhetho. Kumele sibone ukuthi abantu ababusayo bayalandela umthetho, bagobele umthetho welizwe. Yebo, i-America iqhuba ukhetho ngokuthula nokuhlonipha abantu abayibo abakhetha ababusi babo. Lathi kumele njengabantu beZimbabwe sifunde ukuthi kumele sihloniphe abantu kuyibo abakhetha ababusi, njalo kumele ukhetho lwethu lungabi lukhetho oluyenza ukuthi abantu bachaywe, kungabi lukhetho olulempumela efihlakeleyo. Impumela yokhetho kumele ibikwe ngezigaba ngezigaba, hathi ukuthi impumela yokhetho ibikwe nguhulumende onguye ozaba namavoti, ephinde uhulumende benguye ozatshela abantu umphakathi, etshela umphakathi ukuthi amavoti ahambe kanje, ngubani unqobileyo. Hathi uhulumende akumelanga angene phakathi kokubala amavoti.
Umnumzana Sipho Senkosi Matshokumola Balule yisiphathamandla sebandla le-EFF Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilithane. Uhulumende ukhuthazwa ukudinga indlela zokuqeda inhlupho eleZimbabwe elibhekane lazo, hatshi kwezemfundo kuphela kodwa lakunhlangothi zonke zempilo. Lezi ndlela kumele zivumele ukuphatheka kwenhlangothi zonke zempilo elizweni, ngoba nxa engasenzanga njalo kulakho kudala umonakalo omkhulu elizweni okwesikhathi eside, kubuyisele intuthuko yonke esithe yenziwa. UMavis Kamau usethulela lolu daba.
Lokho kuvezwe ngunobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mtata, esipha umbono wakhe phezu kwesimo sohlangothi lwezemfundo lapho ababalisi abemba phansi besithi kababuyele emsebenzini udaba lweholo labo luze lulungisiswe. Umfundisi Mthatha uthi nxa lokhu kungasalungisiswanga kulakho ukuphazamisa elakusasa laleli lizwe.
Obonakele yindaba ye-social contract, ubudlelwano bokahulumende lama-citizens, leleba lamabhizinisi, ukuze umuntu wonke athi sizoqhubeka njani ngomnotho wesizwe oyenza ukuthi abanye bathi umholo wabo awusoze usebenze uma bezothenga ngemali yaphandle kodwa bona behola imali eZimbabwe engelayo amandla. So part and parcel ye bigger conversation izomela uhulumende ayikhone umuntu wonke a participate kuyo.
Kwasekelwa ngophethe isikhundla esibona ngezemithetho enhlanganisweni yezifundi zemakolitini lema university ye Zimbabwe National Students Union Zinasu uJingani Shoko.
Uhulumende kumele aqhakathekise zonke izisebenzi zakhe. Sona uhulumende enguye owenza nganukuyela emuva ngezikhalazo ezilethwa ngababalisi. So kuqakathekile ukuthi uhulumende enelise ukuhlala phansi ezwe konke abakufunayo ababalisi.
Abazali abanjengonkosikazi Sihle Mathe wakobulawayo baveza ukukhathazeka kwabo ngalesi simo sezemfundo.
And kunzima ama teacher lokhu ngiye kwa ama qualified teachers. So ke sinesicelo kuhulumende ukuthi engazama ngazo zonke indlela kumba balungisele ama teachers bantu babuyele esikolo. Sikhangelele impilo zabantwana, i future yabantwana kusasa. Kulokhu kutsho lokho ukuthi umntwana kumele afunde, angithi at least nxa ufundile kuba ngcono. Nxa engafundanga umntwana ekuqaliseni akulabodokotela, akulamateacher, akulamasoja, akula even opresident. So siyacela uhulumende ukuthi kangenele bantu anike ababalisi abakudingayo.
Sikhuluma kunje izikolo sezivuliwe uhlandla lesithathu lapho izifundi zonke ebezingakabuyeli esikolo ziqale ukwenza njalo kusukela ngomvulo mhlaka 9 Lwezi. Lanxa ubufakazi ezikolweni buveza kuba kabayi emsebenzini ababalisi abanengi, umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Kane Matema utshele iStudio 7 izolo ukuba akatholanga imibiko yokuthi umsebenzi uphazanyiswe yikungayi kwababalisi emsebenzini izolo izikolo zivulwa okwehlandla lesithathu. UMathema utshele njalo iphephandaba leHerald ukuba uhulumende uphakathi kokuqhatsha ababalisi abanengi ukuze abantwana babe ngamachumi amathathu eklasini eyodwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum. Sikubekela phambili sikhangela ukudonselana okulokhu kukhona ngempumela yokhetho lweMelika olwenziwe ngolwesibili lweviki edlileyo. Ikolitshi leWitwatersrand University eseJohannesburg kwele South Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umuthi omutshalo obizwa ngokuthi iCabotegravir utholakale ngemva kokuhlolwa kokusebenza kwawo ebantwini kugoqela labeZimbabwe. Usolwazi kwezokwenqatshelwa kwemikhuhlane njalo umqondiso wenhlanganiso yeVits Reproductive and HIV Institute unkosikazi Sinet Delane Muretlwe uthe impumela yalolucwaningo abalubiza HPTN084 ibathokozise kakhulu.
The interpretation of this finding.
Sithole ukuthi injekiseni yeCabotegravir iyasebenza kakhulu okwedlula iphilisi letenofovir ekunqabeleni ukuthelelwana kwegciwane lengculaza.
The trial was met.
Uthi lolu cwaningo luthola ukuthi owesifazana nxa ehlaba injekiseni yeCabotegravir kanye enyangeni ezimbili uvikeleke okwedlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini 89%. Nxa uqathaniswa lalo onatha nsuku zonke iphilisi le-tenofovir kumbe emtricitabine elisetshenziswa ngabesifazana ekuvikeleni ukuthola igciwana lengculaza. Unkosikazi Delane Muretlwe uthi lolu cwaningo lwenziwe ngemva kokubona ubunzima obhekane labomama ukunatha leli philisi nsuku zonke obekusenza ukuthi abanye balikhohlwe bagcine sebethola igciwane lengculaza. Kulabesifazana abedlula izinkulungwane ezintathu ababeyingxenye yalocwaningo ogoqela labeZimbabwe. Ababeyingxenye yalocwaningo ogoqela abaleminyaka esuka kumachumi amabili lesithupha kusiya phansi. Abesifazana abahlala lezithandani zabo. Abesifazana abathandana labantu abedlula oyedwa. Abesifazana abathandana lomuntu ophila legciwane lengculaza lalabo abahlalele bebodwa. Kodwa kunkosazana Helen Rees omunye osiphathamandla zenhlanganiso ye-Vice Reproductive and HIV Institute ukuthi kuzathatha isikhathi esidanyana lumuthi ungakaqali ukuthengiselwa uzulu wonke.
There are additional scientific and clinical.
Kusase kuningi obusafuze kucuthungulwe ngalo umuthi andubana wenziwe ube mnengi usiwe ebantwini.
Fast track both from the clinical research point of view and the manufacturing side.
Ingcithi kwezempila kahle kaZulu enhlanganisweni ye South African Medical Research Council unkosikazi Dishiki Kalonji uthi kutholakala kwalomuthi kukhombisa ukuthi osolwazi beAfrica abafuni ukwedlulwa ngabaphetsheya.
To have African scientists that have grown up in the context understand.
Uyancomeka ukubona ososayensi beAfrica besenza umsebenzi omuhle ngalolu hlobo.
Really make a huge difference for community engagement and build trust in research in our own countries.
Abezimapha abaphila legcwane lalabo abakhankasela ukuqedwa kwalomkhuhlane wengculaza. Labo sebomukele ngezandla zombili ukutholakala kwalomuthi. Umnumzana Stanley Ndlovu osephile lalegcwane kweminyaka obuye njalo abe ngumkhokheli wenhlanganiso abaphila lalegcwane ndawonye lalabo abalwela ukuqedwa kwalo e-Asakaneni Health and Wellness uthi lezi zindaba ezimnandi kakhulu usapho lweZimbabwe.
Indaba ye-injection le indaba ethokozisa kakhulu. Esikufisayo lesikucelayo ukuthi abantu bakithi bayamukele bayisebenzise. Ngoba izaletha utshintsho olukhulu kakhulu emphakathini wakithi. Njalo i-HIV free generation isiseduze nxa kunje. Ilula futhi ngoba uzahamba uyehlatshwa uzibuyele ekhaya. Asukuthi into ezahamba uyithwele njengamaphilisi. Lokuthelelana kusokuzayehla kakhulu ngoba umuntu uzahlatshwa njalo uhlalele 2 months ehlatshiwe evikelekile.
Kodwa ke umnumzana Ndlovu ukhuthaza amankampani enza imithile ukuthi aqinisekise ukuthi mhla itholakala le ejection. Intengo yayo iyabe phansi okuzenza loba ngumpi wesifazana oyifunayo ayithole. Melesilo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Thuso Khumalo.
Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lise Algeria lapho eliyadlala khona kusasa leqembu elimela lelo lizwe. Kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumdlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ka-2022. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Ntshantshu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lama-Warriors uTrafo Kolokarusi utshintshele intatheli zindaba zemidlalo phambilini kokuphakama kweqembu leli lilubhekise kwele-Algeria ukuba yena labadlali bakhe bazimisele ukuyamela ilizwe leZimbabwe khona lekwele-Algeria loba nje amalungiselelo abo abengekho mahle.
No reason to not be optimistic. We have quality players. Now only our problem is most of our players are tired because really some key players are tired or some.
Kula sizathu esokuba singabi lethemba lokuba sizaqhuba kuhle ngoba silabadlali abezinga laphezulu. Inkinga nje esilayo yikuba abadlali bethu abaningi bakhathele kanti abanye balimele. Udubo kube yimthetho elawula uhamba kwabantu emhlabeni jikelele ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ngoba abadlali bethu bagcine behamba imango emide. Ngaphandle kwalokho abadlali bathi kimi kumele kudlalwe sibatshengise lathi abe-Algeria ukuthi sizintshantshu.
Inkokheli zeqembu leZimbabwe zibize abadlali abambalwa abadlala eselizweni laseNgilandi njalo umunye wabo uJordan Zemura uthi bakhangelele ukuthola imiklomelo kwimidlalo emibili abazayidlala leqembu le-Algeria.
It's a big challenge but for us that's the only way you can compare yourself if you play against the best.
Sibhekane lomdlalo omkhulu kakhulu kodwa uqakathekile ukuthi lidlale lentshantshu ukuze lani libe zintshantshu. Nxa singenelisa ukuthola imiklomelo kumdlalo esizayidlala le-Algeria siyabe sizifake esimeni esihle ngoba phela iqembu le-Algeria yilo iqembu elihamba phambili kuzwekazi le-Africa.
Iqembu le-Algeria linabadlali abambalwa abadlala kumaqembu amakhulu kuzwekazi lase-Europe kodwa umunye layo umdlali weqembu lama-Warriors odlala kwele-Englandi u-Adam Chickson uthi yena akabesabi.
These are the big name players and everything. It doesn't mean nothing to me at this moment in time playing in Algeria, whether they're the best team, whether they're not.
Mina akungethusi ukuba balabadlali abalodumo angicabangi langabo kwakhathesi ngoba lokho kungangiphazamisa. Yebo kambe singabe sidlala leqembu elizintshantshu zezokwazi lase-Africa kodwa mina vele kanye sabi muntu. Ngiza sengicabange ngabo sengingene enkundleni njalo lokho kwenza ngingayithuki lutho.
Iqembu le-Algeria leZimbabwe azadibana ngolwesine ebusuku njalo angena kulomdlalo. Iqembu le-Algeria kuyilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo yesithupha ikanti leZimbabwe lisendaweni yesibili lilemiklomelo emine. Amaqembu lawo azaphindaphindane umphehlo njalo ngomvulo. Kuwo njalo umkhankaso wokudinga amaqembu azaphumelela ukuyadlala kumncintiswano we-AFCON ephuma kwisibaya sikagroup H. Ngimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi sempi yomvukela eMelika e-American Civil War, uMongameli Abraham Lincoln waqinisa abantu belizwe lakhe ngamazwi alokhu esakhunjulwa lalamhlanje athi inkululeko ayisoze yatshabalala emhlabeni esiwuphilayo. Wethula umbiko lo owaba lodumo eGettysburg. Amazwi la aqhubeka eqinisa abantu ngezikhathi zobuzima, ikakhulu abakubutho abanikela impilo yabo ukulondoloza lokuvikela hathi eleMelika kuphela, kodwa lamanye amazwe. Ngaleso sizathu eleMelika labeka usuku lokuqakathekisa umsebenzi owenziwa ngabakubutho abatshonayo labaphilayo okulikhefu le-Veterans Day betshayelwa ihlombe ngokuzinikela emsebenzini wabo. Lalapho bengasekho kubutho baqhubeka behlonitshwa ngokuba yisibonelo esihle sokuvikela ilizwe leMelika eliligugu. Leli khefu elikamhlaka 11 lwezi laqalisa ukunanzwa ekugqitshweni kwempi yamazwe omhlaba wonke jikelele yakuqala e-First World War ngomnyaka ka-1918. Limpi yaliwa kuzwekazi le-Asia, e-Afrika, ezihlengeni zaselwandle lwe-Pacific, loluhanqe i-South America, kanye nakuzwekazi le-Europe, yaba yimpi eyayijonge ukuqeda zonke impi emhlabeni wonke ejikelele. Kodwa kwaba lusizi ukuthi ayizange yaba yimpi yokugcina. Ngomnyaka ka-1954, uMongameli Dwight Eisenhower waqhelisa ikhefu leli ngokuthi likuqele ukuhlonipha bonke abasebenza ngesikhathi sempi lalapho ilizwe lingekho empini. Uhulumende weMelika lokhu eqhubeka ngokulandela lokuhlonipha lomkhuba wokuqakathekisa abakubutho kuze kube namhlanje ngenhlonzo yokuncedisa asebajiya ibutho ngemva kokuba kubutho okweminyaka ethile ukuze babuyele kweminye imisebenzi engayisiyo yohlangothi lwezomvikela ukuze babuyele empilweni yabo yansuku zonke. Uhulumende weMelika ugcizelela ukuba ikhefu leli malingakhangelwa njengesikhumbuzo sempi. Leli langa le-Veterans Day asilo langa lokunanza loba ukujabulela unqoba loba unqotshwa kwebutho leMelika. Kayisilo langa lesikhumbuzo sokusekela abezombusazwe kumbe zabafisa ukuqhuluza amanye amazwe. Kodwa lilanga lokukhumbula ukumanyana kwabakubutho langokuzinikela ukuvikela amazwe abo. Kulabanye abakhetha ukulahlekelwa ngumphefumulo hathi emazweni abo kuphela kodwa lakwamanye amazwe okulusuku njalo olulanzwa lasemazweni agoqela iGreat Britain, Canada, South Africa lamanye.
Lapho-ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Sengeke ehlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. I-coronavirus isibulele abantu abangamashumi amabili phakathi kwenyanga eyodwa kobulawayo. Kulandela ukufa koyedwa kulelo dolobho izolo. Umongameli Donald Trump izolo uxotshe umphathi ntambo wezomvikela, uMnumzana Mike Esper, lenye inkokheli yezomvikela ebekwa ebingavumelani laye ukuthi wagxilwa kukhetho. I-college le-Witwatersrand e-University lase-South Africa selithole umuthi omutsha wokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza emzimbeni walabo abaphila lalo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPhrofethi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.